Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11, 2017. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and its short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Yibambe zulukandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo lo ke ngokhiphs tube okhulumayo ye lamhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi 100 kume ngitha likhulu sikhangela sihlolisisa ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu bezimbabwe sizwile sibili ukuthi umnangagwa ubesebenza ngempela viki so ubesebenza katalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade cha umsebenzi kuzobuya ke lamalunga edalela eParliament lawo kade sebenza sibili so ke basebenza nje balaloko kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu bezimbabwe so asikwazi ukuthi bazayinelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje singazi khona ukuthi kungaphumelela yini ejonga ubona nje
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanzi shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nekuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwata chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nekuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi avari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nekuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nekuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isi hatigone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedes Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tide roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, first street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed the Greaterman's store department. So it's no longer there. There's pick and pay. But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, mm-hmm. I was disappointed. It's so dirty, it's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand mm-hmm. since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent, mm-hmm. to a large extent actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. Mm-hmm. So we cannot say it's due to rains
mm-hmm.
or the weather or anything else.
Mm-hmm.
I think it's just negligence.
Totarisa PJ, tarisa no Zimbabwe, kuti mukati, memazuwa zana. Mapazi hurumende anotarisira kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu mubvamuzana 50% yekuti zvinogona kubudirira pakuitawo 50% yekuti zvinotadza kubudirira nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock zvekuti masivu servants mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10 dzekuma 9 vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusendi kuma 7 chaiko saka kushanda chaiko munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake
mwasa sikangela ke PJ imali nyakwazi tula mabhondi nosikona po so imali leyo iyasebenza yini kuba isebenzi waibamba swili wabonte nga mnanga kuyafake ini. Kutuwa nukona?
Imali yama bondi notes ngibonile mpela. Kutuwa kuzananzele lukuti abantu abanengi. Gabai takazeleli I bondi note. Ba takazelela I US dollar ngwalo. Lalapo ngayatenga. Uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika ngebond note usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike
i-dollar
le US kunganike linganike bathi vele asilayo akuthi ayitholakali i-US dollar itholakala ama-bond notes kuphela
so abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe
hayi lokho abakakhulumi ngikhona khona ngale anzange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwepoint note okwamanje
yes so kubamba umlomo khonapho I think you are hearing what President Jeremiah is saying so basically she actually touched the bond note maybe for the first second time that time
I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe toku gamuchirai pachirongwa.
Tinotenda nemo tinomu chingamudzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichibudisawo michero mapazi akasiyana siyana chinonzwa amai makurukota atoimbisa kuti haasikuenda kuzororo rekisimusi zvichidanere new year zvakare kuti vange vachizaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa navamunangagwa munoonawo sei danho iroro munoona richibudirira here
idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anoterera zvoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga paane zviro zvisina zvisingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka apa tiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi kuhurumende ane yakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na 8 pamwe achipedza na 5 kana kuti na 8 o'clock usiku kuti zvinyatse kufamba zvakanaka iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima ritori basa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose ende tinoonawo zvihangu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari mumakambani zvakare iyi vane mafektori vamwe vane migodhi ndo dambudziko riripo retiinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara munda tiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainako kuti munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungowa panzvimbo imwe panguva imwe chete ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka vani kuda kuita zvekurima kuita samapurazi vaa mapurazi asi vobva vaziva kuti vaasana mapurazi ndorava basa ravo zvizere wavanomukira na 6 mupurazi munomungwana munomungwana 4 o'clock mupurazi vachipinda mumunda vachishanda vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyatse kushanda zvakanaka pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyako abva pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakuti vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana 10 kuti ambomhanya kumunda kumunda kwacho zvangonzi zvangobatwa zvasiyiwa kukwaaoda kumhanya kumuhofisi kuti angosvika anzi asvika kubasa amatisa rejista ndo rimwe dambudziko rataanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zviro zvedu zvinyatse kufamba zvakanaka zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paanezijari zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa edu nezvimwe zvipi kuti zvakamira sei zvakare ane yetinoti
famaenyeta
mushonga
vazembe ndingokubatai muromo vazembe ndokubatai muromo zvishoma tine muteereri apinda muchirongwa dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidus Jeremiah rambai hanyu muripo mozoenderera mberi tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe makadii vagumbo aiwa tiri wapenyu chirongwa ndechenyu tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukurukurai
ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mutumbeenyika mazuva ano noona 7 o'clock chaizvo vanenge vakuvati vamuro etoaadzatomera kuratidza kutiko vari kushanda zvine simba zvaangasingaitiki pamwe kore apfuura ngabaza kuti zemurumende yetu iripo komu Mr. What's the name there?
Kandemiri.
Mr. Juma Kandemiri. Mkatasa unumende ya kaiswa yuko shima. Mkatasa unumende ya kaiswa wangu wangu haripo wangu shanda kuluke til local government minister comrade July moyo wakara wachishanda na simba pa unumende pa wangu mpina kwa wangu nisua kata proof wangu wangu kuleba
pamwe munhu anga ine musoro wake wagumbo wekuti aigona kuchengetedza mari yake achivaka mansion.
Ya mansion mungai vaka mansion yeye walibidoni. Ne uyo ni utambira mari uyo wana basi. Eh, ndicho ngambe ngatire zvichokwadi.
Eh,
1 million unenge waiwana ku.
Tina proceeds
1 million unenge waiwana ku.
Vagumbo tina proceeds Jeremiah anga ari ku Zimbabwe. Tina prasiris Jeremiah na wa Zembe wa riparu nare mune shwa munga wa taudere tisa wa tawane kana nemi
wali kuno ku Zimbabwe
hawa prasiris Jeremiah anga ari ku Zimbabwe ikoko akadzoka kuno asiva Zembe wa riku Zimbabwe asikana musina ya nyuzi kuwa vunza kana kutaura panezwa wa kutinira panezwa wa taura tawane kana redu wa gumbo topo wa mwemukana tuwati maita
mba kena kutuwaza kena akazwa anga itaura na muzikira nyaji ya pakati
ee aiwa hapana chakaipa hapana chakaipa ndinotenda zvikuru tichakupa imwe mukana vagumbo
mende taraiti
thank you so much Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says that from the minister is what PJ was saying, that the minister is in the office as early as 7 a.m. And the same applies to his team, and he singled out Minister July Mwe, who is the Minister of Local Government, whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Chonga, Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls a three-target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Wanzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is money, mobile money transactions.
Transfers, yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge, Harare Chirundu Highway Project. This is the project that was being driven by the President. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinomasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money. People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money. So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money, that would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now. you cannot find any bank that is giving people more than $100 mm-hmm. per day. So the cash shortage still continues.
Mm-hmm. Nasa skangela ki kuto pichi lapa umnumza na chuma masipala. Wati ama money transactions akanya asikansile kakhulu. So nasa katani sa lemi mnyaga. So abantu bakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi?
Babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions le plastic money ukusebenzisa amakhadi. But lokhu ebekhala ngokuthi indleko ezikhona, imithelo ekhona ekusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu, ngabe bayehliselwa indleko yangkhona. Ikanti ke labezitolo labani labo bakhala ngokuthi indleko yena leyo ikhona la kibo. Yikho ke ukuze ihambe indleko yena leyo kumele uhulumende angenele.
Aha.
Yeah.
So angena kona bachoko.
Yeah. Maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yeah. Zembe ndakuba taimuromo paya muchiendera mberi but ndirogona kudzoka kwamuri ndichikanda muvunzo. Tinonzwa zviri kutaurwa nemakurukota izvi kuti vanoda kuita kana zvavanotarisirwa kuita. Vamwe vane zviviri zvitatu zvavari kuimbisa. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvinoda mari here zvekuti vange vachikwanisa kuzozviita yatingati capital.
Ndizvo zvochaizvo zvose zvinoda kuita zvinoda mari nekuti pane vanhu vanoda kubhadharwa, pane zviro zvinoda kutengwa, pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe. Mari haimei paneti, inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa. Zvinoita kuti mari ivepo ndechekutanga. Chechipiri, mari tinoiwana kana mari dzedu dzetiinadzo nenyika yose, kunana World Bank, kunana IMF, kune nyika dzese dzikauyawo nemari dzichitibatsirawo batsirei kana ine mari tinowana mari. Saka nevachinamasa zvemari rakati aiwa ngatiribe kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yatichekepere yazara mumwira zviitikisa izvozvo. Tinotofanira kushanda nesimba ndechekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika. Chechipiri, zvinokosha zvikurusa sezvakataurwa negurukota wachinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose, tione ukama hwakanaka, tionewamo neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinisi nevamabhengi vawane mikana yekukwereka mari kune dzimwe nyikawo, mari inenge ine mutengo wakaderera unoita kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Saka ichokwadi kuti zvose zvinhu zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvisviti tizvigadzirise. Saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikama netariro yavo nezvaari kukararira zvisange zvichiitwa, tinge tichimbwisisa kuti iye zvino nyika yedu tine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe dzeopfoni dzemari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda. Sakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga. Chechipiri, toda kuti tishande, ngatishandei nesimba, munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka. Vanogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes, I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects, because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kuloba Bumakaya, Lafekongani. Bumakaya, uchona njani? Ye, iti nimpilo lapo kona?
Hayi right, ngapha si focalism lina kakhulu.
Ye, akutuba umagaya ukuthi i 100 days kamnumzana Mnanga kwa lo hulumende wakhe. Wena ubona njani kono ukuthi bathi sebelungisa lokho kuthi ay 3 target driven economic project proposal. So kuyasebenza kumba kusebenzi kono.
Well, angazi baba ukuthi njengokwami isikhathi esiningi ngiyabe ngikhangelele inkokeli esabe sizikhethile ukuthi zizahlela njani neziyalandelela njani uhlelo. Kodwa ngibona ngani bangisese eli kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi kuzaphumelela kumbe azophumela ukuthi uhulumende kababa uMnanga kwa ngiyo uhulumende ngaloyana kade esefileya loba ndizodinsa ibizo. Angifuni ukukommenta ngithi mina kuzalunga, mhlawumbe mina ngokwami ngizake ngibheke muntu ukuthi ayenzakala njani.
Wena bowufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo?
Ngabe kuya ngami, ngabe kuyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ufuna ukusebenza bokodwa izinto zisesaba lokuzenza ukuthi lathi sifandile kufike kudilizwe kumbe kudonsele emuva. So imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace siyibone ukuthi sicacile.
Aha, sibongela kakhulu mnumzana Makhaya. Yeah, so Chunga, what Mr. Makhaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay, yeah. But before we go to Mr. Zembe, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe. He's our caller. Vastole Magadi. Oh, we have lost him. So you can.
Yes. So Mr. Zembe, just briefly.
Hans Varipo Vastole. Hey, Vastole, it's in Urombo Tata Pesana. Anzi tapesa na miyemba ya roundi. Aiwa Amerika hili nani? Amene imikurisei ikoko.
Tunoko wana kifa ya hizi.
Tipe iwo mfungwa zenjiba msarepe urukure ati nae.
Ini zinona sukuge vantika mboro pa urene hii mukana. Tumbo wana zaika diporongi sakuti. Namba sei. Ndiri nani kwa hivyo kumi kusuda wakondiwa ndirongo vangu shinti madai maso jazwa muroi na mwamorumi shanti na watu kira mwabara asika kata risa mkuti uwe wana wiki wana mwakulisa ndiri nilute kutu kai ndaivu napa pane road leader kukukeshe ni kwedu pane wana zipanja hindi ndipo vai garira ipapo kuti ma vanhu vaingodarika vemushigaratika ndinoda vasina mudraise apo vasingodarika nepasina mudraise kuti tinakuza ita basa rei kataita zvishaiwas basa ravo dzirei nokuma vanhu vanofanirwa kuchinda varingodarika vachinzi bhadhara $10 kana vanzi bhadhara $10 vobva vanhu vanyorerwa tiketi ndimwe zivandakamboiverenga tiketi vanche ndikaona kuti hadiiverengeki chitai chinenge chitaine here chandakanyoka kwamava tiketi racho kutinokuti tirudziva ichishayiwa nokuti akusinganyoreke kuti ifaindiri edo aiiiwa amba aripo achimbokontrola mapota zvina kuti masoja akadzokera ka mabharaki mapota akasara ari eda
asi Vastole, tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu, imi muri kusanganawo nazvo here?
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamuna vanhu vanotamutoro zvokuti vanozopesa dzimwe nguva vawanzira masoja acho, masoja votsamwawo vovarovaka nokuti vanenge vatsamwawo vanhu vose. Sokuti ini ndinofamba katinopatrola munyika, saka ndinoona maroadblock avo ka hapana zvakawanda zvatomboa vanongobuda chitupa asi mapurisa vaitoti vanhu vachifamba pane mota yako unofanira kuti famba uine mari kutoziva kuti ndeye mapurisa asi zvino zvinogona kuboda to boda usina kana sina wamubvisa saka hazviti nani here izvozvozvo nokuti nyange takati tikavabvisa ndikaa mapurisa tinototanga kutoshungurudzwa kuese kudarika zvatinga kunze tinoshungurudzwa na nemasoja acho
Thank you so much.
I don't know if you
Aiwa maita basa wa stole, thank you so much. No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, I mean, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said that in most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different. Yeah. So before we go to, PJ, Kumlani, akungena enhlelweni. Baba Kumlani, yeah, kunjani Kumlani?
Hayi ngathi njani.
Ngiyaphila.
Nabalale lapho nayena abasakazi bakho nabo lapho.
Hayi siphile kakhulu. So wena ubona zani umnanga kwa? Uza kwenzani ngale days baba?
Eh mina bengicabanga ukuthi sinikeze i-chance nyana. Yabona hey, dakiwe i-politics, phethe i-diarrhea ye-politics. Politics ebude imigwaqo, ibunene konke, yengene kudleni, iyo yenza yonke into lapho. Kodwa bengasifisa ukuthi abantu bamnikeze ichansi sihambisane sonke siyeke into zepolitiki sizame ukuthi siphakamise umnotho maye ngakwazi yena kuphela ukuthi astabilize umnotho I think njengabontanga singabona ukuthi nathi singaphuma kanjani emnotheni osefu yiyona inkinga esinayo kakhulu indaba yomnotho
kodwa-ke ngase ukhangele sibili i-100 days zangikhona ungazane zilutshwane ukuthi
kakhulu lapho i-100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga sifanele ukuthi sivele simgxeke nje sifuneka simnikeze phansi simbone njengendoda enesifiso siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ngokuyimisela
ye manje ngazukakele khumbulani into ezinhlanu sibilona ongazifisa 1 yilokhu 2 yilokhu akutshela uzulu kwini okufisayo
okokuqala nje ukuthi avuselele umnotho. Cabanga ukuthi uma avuselele umnotho njengabontanga sizozama nathi ukuthi sibe senza ama-small businesses sizame ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani then kuzoba ne-creation of employment ma abantu bekwazi ukuthi bazisebenze bona bayenze lokho ongabaphilisa elizweni yona into yakuqala engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize simame umnotho then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani
Awonike hayi sibona ngazani khona apho wena uchaze umnotho silethe bengcenye akulungise kube ngakwenza
ngibheke kakhulu nani libe senistepa down lapho sinikeza abasakaza abasha sizo ukuthi bathile
hayi siyakuzwa sibona kakhulu kublani wathi lokuza. Thank you, Baba. Yeah, thank you so much. That is Kumbulani. You know, when Kumbulani comes here, he lights up the whole kind of thing, you know, every time. So he says, give Mr. Mnangagwa a chance. Mm-hmm. You know, he's very adamant about that. And he says, at times, this political, I won't mention, mm-hmm. you know, kind of thing. So he doesn't like that at all. But the primary thing, according to him, Mnangagwa must revive the economy. When he does that, he says there are ripple effects. There'll be creation of employment. There'll be all kind of good things in Zimbabwe. So he says, okay, give me a chance to actually do that. Maybe we can go to PJ now.
Yeah, that's okay. She was raising her hand. She reminded me of my days in school.
Yes.
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to, we're saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything, without being scared or being afraid. Ndozvanda ndichida kutaura kuti ndichida kutsinira pane mazwi ataurwa naMagaya kuti izvo chinhu chekutanga chaicho chekuchanyika chifanirwa kuitwa navaMnangagwa, President Mnangagwa, ndechekugadzirisa mitemo yenyika, kuitira kuti mitemo yenyika iyoyo ndiyo yozogadzirisa zveupfumi nezvimwe zvakadaro, kuti inge ichiita in line ichiringana nebumbiro remutemo. Vakangoita isaizvozvo, zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fall in place.
Mbemfuno kuchizezela khona lapo kukhulunywa mnumzana Magaya lapo kutenana imithetho yethu yiko lapha kumele aqalisele khona, ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni eziningi. Angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane nesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni, ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni, ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo, ilungelo lokwenza konke okufunekayo, ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke, kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, Charles, PJ, siyabonga kakhulu. So in terms of you know what this president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza, Mkonza.
Okay. Tina mkoma Ephraim, wari ku Zimbabwe. Magari mkoma Ephraim. Suduruka imbicha na kubapa radio, enyi mkoma Ephraim. Suduruka izakare trukunz, vai ipa apopa radio. Aiwa, manji makavhara. Kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura, tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matageti avari kutariswa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitomboona. Ndinoona hangu vanhu vachingoti hai hurumende ndio hurumende yanga ingoripo. President vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa vese vakanga vari muhurumende yavamugabe, nokuti zvano vamwe vacho ndovaipi ndovaizviziva zvikuitwa munyika saka kuti vangopinda nokuti kuda kutora vechidiki ndinonzi vangu vamwe vachiti havakangosiya madhara ndoda kungotora vechidiki chete vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo vongovarasa vese vakanga vainavo zvinongozonetsa zvaigozonetsa hazvese zvazvakaita kuna vamugabe vanhu kuti vakanga vorasa vanhu vavakanga vachishanda navo vakabva navo kuhondovesa vanga vavakuvarasha saka ivo vamunangagwa dai vakapindawo votanga kurasa vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvichimberi saka ngati zviri nani timbovapa nguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona ndozvotanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanoopozawo havashayikwi asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mayuti ofisa anga asina basa ravaita vaingohora mari mahara vari vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saurayauraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure tingatadza kutokova nechatinobata nekuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyange vaine zvavakamboitawo kumashure munhu anotendeuka ozotanga kuti ita zvakanaka otoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi anga ari muhurumende yavanhingi ingava kutoshanda wanhu saka ngatimbovapaiwo nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavaitoisa zvinenge zvaitika hapana chinhu chavangachinja ne2 wiki dzavapinda idzi nokuti chinja yanga yaondo nguva zvokusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuki uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kune zvimwe vari kumbozama tisingaziyo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nokuti kana uori hwaiitwaka ezvinezvi zvaakuita vachimbota kakutya vachita sekakutya mbishazvo
yes thank you so much mukoma Ephraim
saka zvinonetsa kuti titi isu tinoda kuti tivabvisetoti havangagoni kuita zviizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupromisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netusi dzavo zvishoma zvakati taona so
farakuti maita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka thank you so much Gibbs Mukoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team give them allow them to try in those 100 days whatever they can produce he says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced, who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul, who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time, he may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, sir?
We are fine. And you?
I'm good, sir.
Now, tell us, this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa, what is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa is promising that he has laid out is project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things that we've been experiencing, cash shortages, we don't have a currency of our own, we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something can happen if it is implemented. Mm-hmm. But the challenge that we have always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. More so considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan. We take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because this old guard that has been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to be come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach, as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone bebukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangile ukuthi abantu phela bayabhala bevale sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi i-project proposal yami injenje bakuthengisela ijoti even elibolileyo
blueprint
yakhumbula zimaset okeloku kumnandi okubi xa ukubala ikutsho kwakhe. So kuze kubuye ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga, qha akuphumi lutho. So uthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona, so akaboni nto ngaphumani phakathi khonapho. So uthi manje okutsha kuyini system lokho ikhona vele?
Aiwa, ndirokuva kuti dzimwe nguva vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yainxa ungezakala kodwa kulashiwa. So uthi sibaleke kuFacebook lapho kuti abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi roads were last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo nguJustin Ngwenya uthi ninjani mthokazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Kuzobuya ke lo Ruben Ngwenya usekhulumisa umza wakhe lapho Ruben Dlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye abathize ababhalayo sibone wena ulobani khona abangabe bebhala
ndinemteereri ndiari parunare.
So abanye babuza ukuthi kati lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele, ngesiShona,
langesikhiwa.
So bebebuza ukuthi kanti sokungena isiShona lokunye lesikhiwa kuhamba njani. So kumele bebe wakwesikhonoko.
Regati mbonzi wakuna mteereri anzi pana wanonzi Mkoma Mafuma kadi.
Nani Mkoma Jonga Mtezi.
Ndiri mpenyi ndagona here kudaidza zita here.
Manya togone zvezvi ndiri nepagoko apa.
Pagokwe nembudzi ya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Kuke sauti nemangwe.
Uku nemangwe.
Ya, ndino ndoda kutaura pataura namukoma Ephraim apo. Vataura chezvezvo kuti vakomana ngati vapei nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipokane navo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru sezvo vari vanhu vagara vachizvazviita. Ndapapindoi ndiekitiki ndipane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfumbudzo yenyika, nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zvishuwa 37 years, hati hapane chati chabuda. Saka ndino todai vata andimona kuno kune mangu dai ma vemtema vatibatsira kuna bishop avezvitsinye nemtendao vakapika dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana mazuva matema ariapfuura asi mapurisa hapasi zvaakaita vamwe mapurisa aitora akatobatakuda kuchingidza dzimba dzevanhu panzvimbo yaari kuda iyoyo
inyaya yakamhangarwa kwamapurisa kai
yakamhangarwa mapurisa asi mapurisa acho hapana hapana chati chaitwa kubva kare zvino kubva October
manje isu dambudziko ratinaro nderekuti hatigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa hatizive kuti yasvikawo papi asi makakwanisa henyu kungoyeuchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisiraiwe nyaya iye yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisaiwe nyaya yatiri kutaura iyi imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard, you support the young Turks, yeah?
Yes, yes, I support the young.
Saka, ndewapi wa mwota risira udaye waka pinda umu, mende we chidiki.
Halo?
Wa mwota risira udaye waka pinda umu, mende we chidiki, wa mwota funga kutuwa ita, shinu, nizira zakasi, ananewa ripo iyo.
Ya, ando, ndongota risira udaye waka toro, nukutidu, kateresa mbapu batre, zanti ya kumewe ya mwe varipo hatina mbotii vanguri vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita ivo vadiko vari vane varipo but vachiudzwawo kana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda tombotarisa bcause mukatarisa isu vechida hatina mabasa ezvezvisoro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chidiki vanhu munhu atori akura saka zvitoshandi zviri maonerangu
thank you so much mukoma mafu
aiwa ndinotenda mboa.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafuye is saying he agrees with Mukoma Ephraim, but the way he differs with him is where Mukoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with the international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than
that's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is, the point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production starts. And when that happens, we might be having a good year 2018 and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days you might not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gives is the political view. You can see political view. So maybe because of that, we can say something, but like I said, it's a wait-and-see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or imports?
Mostly products from South Africa. Because like the Pick and Pays and the Spars, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So, ute ukhangela sibili sitolo sibili ngaphandle kwe Glitterman's engasekhoyo. Ama kulabo choppies lo indawana njalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuza tjintsha yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe baye bayenelisa kuhamba njani.
Locates supporter umnotho wase South Africa. Ngoba kuma supermarkets lapha engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili. Yibo o Pick and Pay, abo Spar,
Choppies.
Bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa. Awukuningi asikho kulungiswa ngase Zimbabwe. Okutsho ukubana thina locates supporter wa economy wase South Africa.
Kodwa kunye ongabulala enxa uhulumende kamlanga ngokuthi ngiyanda days lezi kusiphatheleni abakho.
Osiphatheleni bakhona into bayaphila njalo. Bayathengisa la libhondi nothi lona lelo. Balithengisa le US dollar balithengisa. Kodwa ngingakayikhatshana umngondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomngondo ukuthi abasakhulayo abala lukhuzeni abala ndima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana lawo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la. President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutauro wamataura naye angachiti zvangachema nekuti vechidiki havamo muningirini hapana ndima yavapiwawo yekuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvekare pane vechi vanhukadzi hava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirini mugumurumende umu nezvese zvekurongwa zvese zvinotoda vanhukadzi pamwe chete nevechidiki. Ndinovimba munobvumirana neni neni sisichipo. Hello.
Yeah, what is
mirana neni especially panya yemadzimai madzimai haana kupiwa mukana kandi kushayiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ero kuti tine madzimai asiri kumira panzvimbo but ndinoona sekuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka. Also panyaya yekupa vechidiki zvainga zvakakoshe zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharati kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu. Zvinosana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakatiwa ndee zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikatifambe mberi totidzokere kumashure.
Thank you very much Chipo Nyamwena Mukonza. I think we've just run out of time. There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening. Translator is Jeremiah, who works with VOA Studio 7. Economist Jackson Zembe. And Chipo Nyamwena Mukonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yes. This is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.